vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari vemumusha weWard 2 uyo wakaitirwa kuBrayside Shopping Center inova nzvimbo inogara makaradhi akawanda. Amai Irene Francis vanoti kunyangwe vari chizvarwa cheZimbabwe chakakwana, havaremekedzwe kana kuwaniswawo mikana sevamwe munyaya dzebudiriro.
Tiri kuchema isu kuti pane kukanganikiwa kwakaitwa community inei. So inabva yaafekta munhu wese agara mucommunity munomu. Takapiwa maid anga akadhindwa 00 kwekupedzera kweid. Hachisi chinhu chatakakumbira, chinhu chakapiwawo gavhumendi yaivepo yeRhodesia yakaita kuti titsanangure kuti zvakatanga sei kana takapiwa sei. Vazhinji vedu hatizvizivi, tinozviziva isusu kuti uzvitaure zvinenge zvichida kuti nditaure mawitnesi aripo kuti ndiprojekte kuti zvakabva kupi. Saka tanga taona kuti pane zvese zvinoitika chero ine 00 iyi kazhinji inonetsa.
Vanotiwo zviri kunetsa kuti vechidiki vari makaradhi vawane mabasa zvichiwedzerwawo nenyaya yekuti makambani akawanda akavharwa. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vave kunwa nekuputa zvinodhaka.
Tirikuona kuti even kumabasa vana vedu vaparara nekudhaka, havana chekuita. But isu tiri padhuze negranite side industry, hakuna mabasa maindustry akavhara. But yet within the colored community tisingazive vazhinji ndechekuti ndo pane maskilled workers, ndo pane maboiler makers, ndo pane mafit antennas, ndo pane maplumbers, ndo pane makanika, ndo pane maarchitects.
Amai Francis vanoti nyaya iyi yavarwadza nekuvachemedza kwenguva yakarebesesa, zvokuti kuuya kwakamboita mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga munguva pfupi yapfuura kuzotaura nemakaradhi emumusha weArcadia zvakaonekwa sokunge yaive nzira yokutsvaga chete mavhoti kubva kumakaradhi.
Saka it's a political game really inenge ichitamba vanhu nevanhu vemunyika, you know. Saka tirikungonamatawo kuti kana vice president akataura kuti achazvigadzirisa, ngaazvigadzirisa.
Muzvare Rodamandaza vanoti vamwe vechikaradhi vane zvitupa zvinoita sekunge vabva kure kana kuti alien, izvo zvakatombopa kuti kuvhota mumakore akare kunetsa.
Vipi akaudza makaradhi kuti isusu taenzwa nyaya yenyu nechitemo dzenyu dzese tichabvisa ma00. Because don't forget, nyaya 00 right now, panyaya yeminda, district of origin, don't panye 00 here. Inini yangu, my district of origin is 25. Don't bakwana seke, so I have a district of origin because daga tedza ya, chababa angu. Pandaka ino no tora chitupa, daga pinza msisi mingati, ulida utora district ya baba angu. And at the time, dancing as you. So ndaenda kuti vamwe vanenge navangu vane 00 story havo, but inini I was smart enough.
Musangano wekuBrayside wakarongwa nevagari vemuward 2 kuti vasangane nevanhu vari kuda kuzovamirira semakanzuro nevamiriri vedunhu iri muparamende musarudzo dziri kuitwa nemuvhuro. Muzvare Mandaza vanoti sevagari vaidawo humbowo kuti vanhu ava vaigara muward 2 here kuti vanyatsomirira zvido zvavo.
If you want kuita councillor munomu, toda kuona utility bill, toda kuona proof of residence kuti tizive chokwadi chokwadi kuti muri kugara munomu.
Dunhu reWard 2 rinosanganisira nzvimbo dzinoti Brayside, Arcadia, Hillside, Eastleigh North and South, Cranbourne Park, Wilmington Park, St Martins nechimwe chikamu cheHarare Central. Ndakamirira Studio 7 kuBrayside muHarare, ndini Kiri Mudzambiri.